batho ba kho tshirimwa tshine mari yakanaka chaizvo kana uri murima ari kutanga unowanikwa uchizokwanisa kutengawo kana equipment yaunozoda kushandisa nekugadzirisa chimwe chinhu nekuti ukatarisa ana chibagara akanyatsobhadhara asi tobvako ukairimwo zvakanaka ukateedzerawo zvinodiwa aiwa unowanikwa uchitati uchizokwanisa kutobudirirawo semurimi
semurimi wechikadzi tinokumbira kuti mutiudze zvamunosangana nazvo zvinokunetsa pakurima tobako
kutanga mari yekurimisa iyi unowanikwa uchitambudzika nekuti mabhanga edu aya haasi kukwanisa kutipowo mari unowanikwa muchizonzi muunze masecurity dzimwe nguva vamwe varima havana zvinhu izvozvo zvadaro unozoenda pakudiridza pai kana uchidiridza nemagetsi tiri kusangana nedambudziko rinovhesa dzimwe nguva unoona vanoita maload shedding nyangwe hazvo mazuva ano vanga vachiedza kusaita asi kwanga kutisukukanaya kunodonha mapole mapole akadonha vanotora kana vhiki chaira vasina kuya uzogadzira apa munenge maakutyora fodya maakupisa zvichireva kuti mumabhani muya moto hauchauya sesu tinoshandisa nemagetsi obva waita dambudziko rekuti fodya yako inogona kuora ndo inonzi loss manje inenge yakanyanya end hapana compensation yaunowana kwavari
mutengo wefodya wakamira sei mugore rino
panguva ino hatisati taakuziva hedu kuti fodya inenge yakamira sei kumaflows uko asi pandinogona kutaura ndepegore rino rapera iro kuti aiwa semurimi wechikadzi ndakaitawo zvakanaka ndikawanikwa ndichiwana ma$5.60 per kg zvanga uri mutengo wemhando yepamusoro chaizvo ende pavanenge vachikuudza upowo mutengo wakanaka unenge wagonawo kuisa fertilizer yako wagadzirira ivhu rako uchirima wonyatsoisawo makapo ako esaizi inodiwa monyatsoona kuti kana weed control inenge yakanaka kudiridzawo kwefodya kuitawo panonzi masakaring kubvisa zvinokura mumasaidi zvisazodya uremu hwefodya neuremu hwefodya zvese zvinhu zvavanotarisa pavanenge vachitenga fodya vanotarisa zvese izvozvo ende ndinoda kutaura ndichifara nekutenda mwari kuti gore rapera ndakadadisa chaizvo ndikawanikwa ndichiwana mutengo we$5.60 wanga usingawaniki fodya gore rapera yaitotengwa nemadhona chaiyo pane dzimwe mamaketi mamwe
kune here kwamuri kuenda kuona rubatsiro rwekurima fodya ramukuita
rubatsiro kuti tirime fodya runoenderana kuti uri kupi kune macontract anopiwa vanhu chioniso kune makamba anogona kusarudza vanhu vovapa asi ini semudzimai zvangu ndakawanikwa ndichingoita ndega pakawanda pacho unosangana nemadzimai vanenge vachirima variko asi vanenge vane varume vavo vanowana rubetsero asi rubetsero kune iso madzimai anenge ari ega kashoma kuti wani ndakatengesa fodya ndatengesa fodya varume vakauya kwandiri vakati murume wenyu ari kupi ndikati aiwa ndiri ndega ende zvinhu zviri mupfungwa dzedu nemakuriro atakaita kuti varume ndovanokwanisa kuita zvinhu izvi asi aiwa ndoda kupa kurudziro kumadzimai kuti tinogona kurima fodya iyi tigoenda kumaketi tigotengesa tigogona asi tinoda kuti tiite maorganization edu emasupport systems ekuti tinobetserana tichimira pamwe chete semadzimai kuti tichengetedze mhuri dzedu tichengetedze nyika yedu tive vakadzi vanenge vachicontributa towards the economy
pane zvamunofunga here kuti hurumende wezimbabwe inogona kubatsirai panyaya dzekurima fodya
hongu ndinofunga kuti hurumende yedu inofanirwa kumbofamba mumapurazini zvakanaka vanyatsoona kuti varimi vari kurima fodya ndivanani nekuti vanhu vanoenda pamberi chaizvo varume zvinofiririsa chaizvo choniso kuti unotozoona kuti wakutotsvaga vanhu vechirume kuti vakumirirei kumberi mukaenda muri mega vakadzi havaone kunge muri siriasi then hurumende yedu ikanyatsocherechedza yotora manumbers ari correct vakarana those statistics zvichatibetsera ndinoziva kuti kune madzimai akawanda anorima fodya.